Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 7 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakangotipa chete mari dzedu toinzi. Hakuna kuenda. Hora hera mutibude. Ndinoenda kuti nevana. Kwandinoenda ndinoenda kuti. Izvezvi ndiri kubuda pazhe. Tiri kurara padzapo nhasi. Nevana tose takatowanda mune vanhu vakambuda kuti kubudiswa mudzimba.
Mhuri dzinodarika makumi maviri dzinobudiswa mudzimba nechikonzi kumasvingo.
Hanzi musamiskote bhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai echipostori sumudzai hapwa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatova nebhita netsvutu kumwana mwana akutotya mai vake
makereke okurudzirwa kuti abude pachena achishora zvikuru mhirizhonga inoitika mudzimba mhuka dzakawanda dzopera kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mhuri makumi maviri dzasara dzisina pekugara mushure mekubudiswa pamwe nezvinhu zvadzo mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi weGates Mine kumasvingo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikonzi chedare redzimhosva rekumasvingo chaenda nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubudisa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese chikonzi ichi chatsvandisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yeGates Mine yakatikisira dzimba kuGreat Zimbabwe University vagari vataura nestudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu vanoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita seMalawi neZambia vachizoshandira muZimbabwe nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kuGates Mine vanoti varwadziswa nekubudiswa nechitsimba mumba mavo.
Emily Bitu ndinobudiswa pano pamwe chete nevanhu hanzi budai muzimba tobobuda tenda kupi Great Zimbabwe ndiri kukonzeresa iyi kuti tibude munhu vari kuti vakatengesa ivo havana kutengesa isiri kuda mari dzevarume vedu dzavakashandira handiti asina zvinhu zvavo vakangotipa chete mari dzedu toinzi hakuna kuenda hora hera mutibude ndinoenda kupi nevana kwandinoenda ndinoenda kupi izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara panzapo nhasi nevana tose takatowanda mune vanhu vakambuda vari kubudiswa muzimba
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vatange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura amai Slengani Batai vemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevanavo pamwe nevazukuru
vandoita kuti ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu chata takagarira hapana munhu akamboremba kubuda ambasi kuti takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu ivo vari kuita zvechisimba zvongoburisa vanhu vasina kuvapa mari kuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamaini saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparedha asina chaanacho dzimba dzanga dzava dzedu asi kuti mapepa vanga vakaaviga vemaini vasingadi kuvaburisa pachena
vamwe vana vataura nestudio 7 vanoti vakazvarirwa pamugodhi uyu wakavharwa muchure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa mawere vatosorana nehurumende yatungamirwa nemushakabvu waRobert Mugabe mumwe mugari vaWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore anodarika makumi matatu sepenjeni sezvo pakadzivharwa kambani iyi vashandi havana chavakawana
ndakakurira munomu vabereki vedu ndo vakatotibereka vava vakubiswa mudzimba idzi dzemainis zvekuti vakubudisa kwakutita zvo zvedika hauna kwatotoinda tidongovata pazhi nevabereki vedu hauna kwatotimbonanga isu madhara edu akasevenza mumaini 35 years vanaa mari vakapuwa asi vanonzi budai mumba mupinze munhu wejizeti hakuna kwatotoinda tidongorovata pazhi nhasi
vagari ava vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare machititi vabude asi gweta riri kuvamiririra vakoreni maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri
takaenda kucourt ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka court ikaauthorisa kuti vanhu vadzingwe mudzimba then ndobva taapila kuhigh court saka apiwa tichaita kuhigh court yakamira isati yanzwikwa saka zviri kutishamisa kuva kuti vagari vabviswa imamo sei nekuti pane nyaya ichiri kuhigh court isati yapera kunzwikwa kwayo
vamaboke vati vari mudishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kuburiswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzamara dare rapedza kutonga nyaya iyi vanoona nezvekufambisa kwemashoko vagreat zimbabwe university vaanderson chipatiso vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo
vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge university yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura university haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai zvinova zvinoita kuti university ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi
studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kugas mine iyo ine nzira maoko ehurumende pari zvino vagari vanosvika zana vari kutarisirwa kubudiswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekubudisa vanhu mudzimba ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba
vezvitendero zvakasiyana-siyana vabatana pasi pemubatanidzwa weGender and Faith Network mukurwisa dambudziko remhirizhonga iro vanoti ratekeshera zvakanyanya munyika Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
vedzisvondava vaparura chirongwa chinonzi Speak Out icho vari kukurudzira vese vanosangana nemhirizhonga kuti vabude pachena vachitaura zvavari kusangana nazvo chirongwa ichi chine chinangwa chekupedza mhirizhonga vedzisvondava vanoti vanhu vakabuda pachena kana vashungurudzwa zvinobatsira mukuwana ruzivo rwekuti vonangepi kwavanganobetserwa momo mudzimai abva kucheche John Masowe echishanu amai Charity Kagore vakurudzira kunyanya madzimai echipostori kuti abude pachena kana ashungurudzwa amai Kagore vati muchechi yavo madzimai mazhinji anoshungurudzwa ataure
hanzi musamiskote bhaibheri muchiti hanzi tichafukure hapwa madzimai echipostori sumudzai hapwa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatova nebhita nesuti kumwana mwana akutotya mai vake iwo because unenge watoshungurudzwa nababa saka kumwana uku hausisiri good kumwana because mwana akutotya because wangu waviolence wosababa zvaungokuita saka please madzimai ndapota madzimai echipostori taurai chokwadi musareurire pfungwa nendangariro taurai kuti tiri kurohwa
momo mudzimai amai Grace Chigoche vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo amai Chigoche avo vanoti vakashungurudzwa kwemakore mashanu vasina kwavanomhanyara vati pavaienda kuchechi vaingonzi namata izvo vaiti zvaisavabetsera padambudziko ravai vakatarisana naro
kumachechi actually handina unyanyowana rubatsiro rwakandibatsira only because ukaenda kana kuri kuvafundisi unongonzi ndatina matenga vachiaplya nyaya yeumwari nepamwe paisingati namatai ndo zvinoita mumba dzokerai munogara mumba nemurume chichi handina unyanyowana rubatsiro rwandaitarisira kumachechi
mutauriri wesangano rezimbabwe council of churches reverend kenneth mutata vati makereke ari kushushikana zvikuru nekukwira kwenyaya dzemhirizhonga mudzimba vamutata vati zvinosuwisa ndezvekuti zvoita sekuti vanhu vava kutojairira nyaya yemhirizhonga iri munyika izvo vanoti zvasimudza vedzisvondo kuti vataure pamusoro pedambudziko iri
pane kubuda nhau dzakawanda dziri kutaridza nhoro kutambudzika kuri kuitika nokushungurudzika kuri kuitika zvikuru kuvasikana nemadzimai atiri kuona ari kubva mumisha namamwe ari kubva mumaorganizations akasiyana-siyana patiri kunzwa kuti macases egender based violence kana kushungurudzwa kunenge kwa kwirira zvikurusa. Saka semakereke tati timutse pfungwa dzavanhu vakawanda kuti tingabatsira sei kuti tipedze dambudziko iri rapinda munyika.
Vamutata vatiwo chirongwa ichi chichaonawo vafundisi vachidzidziswa kuti vangarwise sei dambudziko remhirizhonga.
Nhamo hurunde yekuti chero vafundisiwa havana matuza akakwana yekuti vanodhila sei nenyaya yeviolence. Nenyaya yekuti vafundisi vanoshanda muenvironment yeculture kana kuti yetsika dziripo. Saka vanenge vachizova kuti mukati metsika kunonzi chakafugidza dzimba matenga. Saka nevafundisi vanopedzera vangofunga kuti zvino kana pane nyaya yakadai yaitika hatigoni kuti tikurudzire vanhu kuti ibude pachena. Saka vanotsvaga nzira yekuti ingavharidzigwa sei. Asi chatiri kuita nechirongwa ichi kubatsira vafundisi kuti pane nzira dzakawanda dzingagadziriswa nyaya iyi. Ichekutanga kupa counseling kumunhu anenge auya kana kuti kunyaradza munhu anenge auya ane dambudziko.
Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti muZimbabwe munhu mumwe chete pavakadzi vatatu vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga muupenyu hwake. Sangano iri rinotiwo mukadzi mumwe chete pavana vane makore mamweyo anosangana nemhirizhonga yepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rinoona nezvemhuka dzesango reZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority rinoti vanhu makumi matatu nevatatu vakaurayiwa nemhuka dzesango gore rino sezvo mhuka dzakawanda dziri kutiza munzvimbo madzinogara nepamusana penzara yakonzerwa nekusanaya kwemvura dzichienda kumisha yevanhu. Nzou dzinodarika zana neshanu dzafavo, uye mhuka dzinosanganisira mbizi, mara, mvuu neshiri dziri kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Dambudziko iri rinonzi ranyanya kupararira munzvimbo yeMana Pools pedyo nemuganhu weZambia nechekumaodza nyemba kwenyika uye kuHwange National Park. Nzara iyi yave kumanikidza veZim Parks kuti vachere zvibhorani nekutsvaga chikafu chekupa mhuka dzemusango idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZim Parks vatinashe Farao kuti tinzwe zviri kuitika.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura nenyaya yekuchinja kwemamiriro ekunze idambudziko rakakura, nekuti mhuka dziri kufa ende hadzisi mhuka nzou chete dziri kufa. Pane dzimwewo mhuka diki dziri kufa. Pari zvino tashayikirwa nenzou dzinosvika zana neshanu mumapaki medu kuti munochengeterwa mhuka, nenyaya yekuti munenge musina mvura, munenge musina chikafu. Mhuka idzi dzakupedzisira dzaakufamba kubva kwadzinochengetwa kumagame park dzaakupinda mumisha munogara vanhu. Zvinopedzisira zvakuita kuti vanhu vaakutsikwa, vanhu vaakukuwadzwa, vamwe vachiremadzwa, dzaakumwa futi mvura inofanira kunge ichimwiwa nezvipfuwo zvepamusha kana kuti mhuka dzinochengetwa dzakaita semombe nembudzi. Kutaura futi kwatiri kuita izvozvi tarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo makumi matatu nematatu kubva gore rechitanga, ende vakawanda vacho vari kushayikirwa nekunge mushure mekunge vatsikwa nenzou kana uchinge wakuwadzwa nenzou, nekuti nzou padzinenge dzichibuda kwadzinochengetwa dzakunotsvaka mvura munogara vanhu. Vanhu vanenge vakuda kuedza kuti vadzinganise nzou vachichengetedzawo chikafu chavo kana kuti zvavanenge vachirima nemvura dzavanenge vachida kuti mombe dzavo dzikwanise kumwa. Zvinopedzisira vanhu vaakutsikwa nekukuwadzwa.
Tichitarisawo dambudziko rekuti hamukwanisi kutengesa nyanga dzenzou kana kuti dzimwe mhuka idzi dzinge dzichiurayiwa, pane rumwe rubatsiro rwamuri kuwana here kuti muchengetedze mhuka dzacho dziripo idzi?
Tine vanhu vamwe vatinoseenza navo vatingatiwo maNGO, asi vakawanda sekusemenzaniso vhiki rapera takanyorerana chibvumirano neveAfrican Parks chekuti tikwanise kuona tese kuchengetedza mhuka kumaTsadona National Park. Tine vamwe futi vatakasainana navo chibvumirano chekuti tikwanise kuchengetedza ikoko kuHwange kwatiri kutaura nezvakoko, kuti tikwanise kuona kuti vagari vekunogara mhuka vangawana sei chouviri mushure mekunge muine mhuka idzi, kana kuti matambudziko atinosangana navo mukuchengetedza mhuka akaita sekuvhimwa kwemhuka zvisiri pamutemo yatingatiyo poaching. vanochengetedza vacho vanoda kunge vakadzidziswa, vanodawo cheuiri, vanoda mayuni, vanoda zvokufeka nezvekudya. Tenge tichidawo motikari, mishina yechizvino zvino kuitira kuti kwanise kuchengetedza mhuka idzi. Ndo zvimwe zvimibvumirano zviri kuitwa neanotungamira bazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka vafuto remangwanya.
Mutauriri weZimpax vatinashe Farao vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipangamazano munyaya dzekunze kwenyika chemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence, icho chakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiudza mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vatange urongwa hwekuferefeta kuitira kuti zvinhu zvinakire vaTrump munyaya dzematongerwo enyika. Chiri kupa umbo pamberi pekomiti iri kunzwa kana vaTrump vakatyora mitemo yenyika. Amai Jennifer Williams vari kupa umbo hwavo asi husingaburitswe pachena. Urongwa hwechikwata chemutambo weRugby muSouth Africa hwekupinda muvanhu zvichitevera kutora kwachakaita mukombe we2019 Rugby World Cup vatanga nhasi nekupinda mumusha unogara veruzhinji weSoweto uyo waimbovenga chikwata cheSpringboks. Vanhu veMauritius vari kuvhota musarudzo yekutanga mushure mekunge mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaPravind Jugnauth vagadzwa pachigaro ichi zvichitevera kusiya basa kwakaita baba vavo muna 2017. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato ari munhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD unonzi wakasunga kuti uite nhaurirano nemasangano eUnited Nations, International Monetary Fund, World Bank pamwe nemamwe vane chekuita nezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende nevekumadokera. Pollard yakabuda nechisungo ichi kumusangano wayo wemazuva maviri wakapera nezuro waiitwa kunyanga apo vatungamiri vemamwe mapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegore rapera vari mubatanidzwa uyu vakazivisa kuti zvirango izvi zviri kurwadzisa vana veZimbabwe. Mapato aya anoti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti nyika iende mberi nekuda kwekunyimwa zvikwerete nemasangano akaita seIMF neWorld Bank. Pollard ine mapato gumi nemanomwe ayo ari kutsigirana nezano PF panyaya yezvirango iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri werimwe remapato ari muPollard reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadok Chivasa pamwe nevanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana. Tatanga nekubvunza vachivasa nezvedanho remubatanidzwa wavo uyu.
Chekutanga nechekuti isusu seNCA hatisu tinotaurira takamirira Pollard, asi kuti ndiri kutaura nepolitical party iri part of Pollard iyoyo. So nyaya yezvirango ndeyekuti tiri kuona isusu sevana veZimbabwe tisingatombotarisi zvekuti tiri maboka ezvemapolitical parties akasiyana. Tiri kuona kuti nyaya yezvirango yakashatira nyika. Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zveupfumi ndizvo zvimwe zviri kuramba zvichinetsa kuti nyika inge ichinetseka nenyaya dzine chekuita nezveikonomi. Tatingangoti maonero ekupolati ndeyekuti kana zvirango izvi zvikabviswa zvinogona kubatsirawo hurumende iripo yezanu PF kuti kana kuri kuti vachitadza ngavangotadza sematadziro avo vasina chimwe chikonzero chavanopa kuti vatikwanzi aiwa inyaya yezvirango kana vachii. Saka donzo ripo ndiri kuti tingoti aiwa ngatibatsirei hurumende iripo kuti kana vane urongwa hwavana husakanganiswa nenyaya yekuti pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Vambofana maonero enyuwo padanho remubatanidzwa wePollard panyaya yezvirango.
Naite henyu akandimiri ndinokokana nezviri kuitwa nePollard sezvo vari vanhu vari kutiwo ndeveopposition kana kuti vari kupokana nehurumende Sekutanga vanofa kunzwisisa ndofuma vanotonzwisisa kuti zvirango izvi sekuona kweruzhinji hazvina kutemerwa nyika kuti upfumi hwedu hunobatwa batwa. Ndinototenda kuti mpona dzimomo mune mamapato vaitombowirirana nazvo 2001-2002 vana Zidhirayo kusvika gore rapera. Ndopatakazoona vamwe vaakuti tendeku vaakuti aiwa zvirango taakuwirirana nezanu PF kuti izvi zvakatemerwa nyika yese kwete vanhu 141 yezvino 142. Saka ndoshaya kuti makore esaya vanga vasingazvizivi here vanhu vakadzidza kudaro. Saka ndinoona inini kuti panenge pane kupikisana kwenjere umo kuti vanhu vari kutora divi rekuti zvirango izvi zvikatemerwa nyika kwava kungoda kusapotana nepati iri kutonga nezvimwewo zvinangwa zvatisingazivi isu zvisinei nezvirango zviri kutaurwa izvi. Tahwa nekunyepirana vakandemiri.
Tinzwe kuna vachivasa vachivasa.
Zvokuti Zimbabwe iri kupuhwa zvirango zveupfumi zvinhu zviri pachena zvinhu zvizikanwa. Ndosaka titaura kuti sehurumende iripo haikwanisi kunge ichiikwa tsaenda kuna IMF nana World Bank ichipuhwa mari, asi dzimwe nyika dzese dzokwanisa kuita izvozvo. Inyaya yeti yezvirango izvozvo then nyaya yavari kutaura ndofunga ndonyaya yandagara nditaura kakuti isusu seopposition hazvina kutonakira isusu kuti masanctions ayaramba aripo nekuti hurumende iripo yezanu PF sezvavari kutaura izvo kuti inoramba ichitaura dai vachiriita kuti vatadze inyaya yezvirango izvozvo. Saka kana zvakadaro kazvirango zvacho izvi zvinoreva kuti hazvina zvazviri kubatsira nokuti dai pane zvazvaibatsira pa17 ezvidzatemwa nezvirango izvi zveupfumi tingadei kataona progress yacho. Saka chatinokurudzira isusu sebato reNCA ndechekuti kana munhu ari mwana weZimbabwe wakazarirwa muZimbabwe zvinhu zvichinetsa urimo muZimbabwe imomo zvinhu zvei zvakashata kuti uti kwanzi aiwa masanctions iwayo angaaramba aripo
vambofana. Chii chinganetsa kungoti zvirango zvingobviswa posiiwa ZANU PF iri pachena?
Ini pandiri pano handisi kuti masanctions ngaaramba aripo asi chandinopokana nacho ndechekuti ngatichiregai kuisa mberi masanctions sewo ari kukonzera kutambura kwatiri kuita muZimbabwe. Inini kwedza mashefu abvumidzwa kuenda kuBritain kana arambidzwa inini kwandiri handinei nazvo, asi pandine nyaya napo ndepekuti ngaachirega kuhwandiwa nawo. Hurumende yorega kuhwanda kutadza kwayo ichihwanda sure kwemasanctions.
Vachiwasa, pane vamwe vari kuti mubatanidzwa wePollard kutungana kwembudzi hapana chinobuda, vachiti mapato ose arimo haana chaakakohwa pasarudzo, saka haana chaanozombotaura chinganzwikwa.
Aiwa, ndofunga kuti nyaya iripo ndekuti vanhu avo havasi kunzwisisa kuti Pollard yacho inoita zvechii kunyange kana ndikateerera zvavanga vachitaura izvi. Pollard haisi yekuti kwanzi vanhu vashee masimba ehurumende kuti ZANUPF ishee masimba yakawana kusarudzo nemamwe mapolitical party. Achitakana iri pfungwa yakanaka kuti hazvisati zvamboitika izvo kuti munhu anenge ahwina kuti aiwa kana imi mune pfungwa dzenyu uyaona dzomudi Mr. Patebo. Saka isusu kana tine zvatinofunga zvatoda kuti zvichinjwe sei zvataiva nazvo mumanifesto medu seNCA hapani chakashata kakuti tikazvitaurawo kakuri kuti zvikatorwa nehurumende iripo zvikashandiswa kana zvakanakira munhu wese zvinhu zvatinozongofarawo nazvo seNCA.
Vanga vari mutauriri werimwe remapato ari muPollard reNCA vamadhokuchivasa pamwe nevanoongorora zvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana vari muHarare neStudio 7. Gwaro richangobva mukuburitswa nebazi reZimstats rinoratidza kuti uwandu hwevanhu munyika huchakwira kusvika pamamiriyoni 21 nechidimbu muna 2032, uyewo vanhu vachange vave kurarama kwenguva yakareba panguva iyi kudarika pari zvino. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gwaro re-updated 2012 population census projections rinoratidza kuti varume vachange vave kurarama kwemakore makumi matanhatu nemanomwe muna 2032 kubva pamakore makumi mashanu nemasere muna 2012. Vanhukadziwo vanenge vave kurarama kusvika pamakore makumi manomwe nemana panguva imwe cheteyo kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu muna 2012. Mukuru weZimstats vataguma Mahonde vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti vanhu vanenge vave kugara zvakanaka.
Zvinezvi population yeZimbabwe iri kuonekwa ichiwanda ndochekutanga. chechipiri life expectancy iri kuonekwa kuti chi increase saka zvinoreva kuti patinosvika muna 2032 life expectancy yedu inenge yachikwirei dani muna 2012 saka zvinoreva zviri kungoda kuratidza kuti tikutarisira kuti ugaro unenge hwaanani tano unenge hwaanani vanhu vachirarama nguva yakati rebei
vamahonde vanotiwo madzimai achange ave kutarisirwa kuita vana vashoma muna 2032 pane vavari kuita pari zvino
kana tichiti fertility rate iri 4.something tiureva kuti munhukadzi anotarisirwa kunge azvara on average vana vangani paperiodhi yaanokwanisa kuzvara vana saka izvo zvinhu zvinongoratidza kazhinji zvinhu zvatinoassociata nedevelopment zvinoassociatwa nekudzidza kumadzimai zvinoassociatwa nefamily planning programs dzakasimba sedziri muno saka zvinoratidza kuti ipapo nokunge pari kufamba zvakanaka
zvimwe zviri mugwaro iri ndezvekuti vanhu vakawanda muzimbabwe vanenge vakwegura uye uwandu hwevana vane makore ari pasi pegumi nemana hunenge hwaderera zvakanyanya vamahonde vatiwo gadziriro dzekuverengwa kwevanhu muna 2022 dziri kufamba zvakanaka uye bazi ravo riri kuwana rutsigiro kubva kuhurumende asi vamwe vanongorora nyaya dzeupfumi vamulindelwa manuchana vanoti havabvumirani nezimstats kuti vanhu vachararama kwenguva yakareba nekuti vanenge vave kugara zvakanaka
zvinhu hazvina kumira zvakanaka sokuti upenyu hwemunhu makore ake awedzere kana kuti awande zvinenge zvichidawo zvinhu zvakagadzikana asi zvatiri kuonawo munyika yezimbabwe pari zvino zvinhu zvakashata zvinhu zvakaminama so handiofungi kuti zvine chokwadi mukati kuti makore ekurarama kwevanhu vemuzimbabwe awedzera kudarika paanga ari pekutanga ndofunga hazvienderani nezviri kuitika munyika yezimbabwe izvo
zimstats inoverenga vanhu pamakore gumi ega ega uye pakapedzisira kuverengwa vanhu muna 2012 munyika maive nevanhu mamiriyoni gumi nematatu nechidimbu pari zvino zvinofungidzirwa kuti munyika mune vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemashanu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yeVOA Shona nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika tanga tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvisanduke pari zvino
dai maiwana mukana asisi shamiso wekuti mugadzirise zvinhu semudzimai wechidiki zvii zvamaigadzirisa kumusha
ini dai ndaiwana mukana chotanga ndaive ndiri munhu anonzi ane chiti kuvanhu ndorega kuva munhu anokara nekuti munhu akakara hambofungi vamwe vanhu ndaidzidzisa vanhu zvikuru ndaisa vanhu mberi dai ndaiwana mukana wekuita president kana kuti wokungoitawo kamwe kachinzvimbo ndaichinzvisa vanhu ndichishanda pamwe nevanhu ndichinzwa zvido zvevamwe vanhu life yotoendera mberi
asi zviri nyore here sista tichiona kuti kutonga nyika kunotinetseika uku zviri nyore here
zvinenge zviri nyore nekuti mari iri kupinda munyika mangu handiti for example matoget anenge achindipa mari mabhodha wo vamwe vachibhadhara zvinenge zvichibhadharwa pazimura ndichiti mari ichipinda saka ndei ndichifunga kuti zviri nyore
ndii Simon Morisi muHarare kuHarare kuri nani hamene kuri seikoko
aiwa kuri wadi ko kupisa kwapera here
zuva ranhasi kwambotipisei kusvika pamasikati bva kuma33 kwakutonoria kune tumakore kore kuratidza kuti kuri kuumba makore emvura
aiwa taurai tinzwe pfungwa dzenyu kwakamira sei
arizine kuzimbabwe hakuna kumbomira zvakanaka upenyu hwedu hunoramba huchingooma nguva nenguva zvatasiya nhasi zviri hazvisiyo zvinofuma zviri mangwana kunofuma zvakatowedzera isi chifiro chedu tangokumbiro nekuchema kuhurumende dai angotigadzirisiro zviri basico zvinoita kuti munhu akwanise kurarama zuva nezuva nokuti zvati kuchemera hatisi kumbochemera zvinhu zvakawanda kuti tipiretenge tiite sei asi pene timbochemera zvinhu kuti tikwanise kuwana stafu kwanise kupenga nyumbi dzekupenga vanhu vachienda chikoro kuzvipatara vichibatsirwa zvakanaka ndo upenyu hwatinongoda chete nekupoana pakanaka nemvura yakachena ndozvatochenera sasi kunetsa kunoku inini chinhu chandaitanga nacho kusindira ndechekuti ndaiita kuti US dollar itange kushanda munhu wese akwanise kuriwana nokunzwa zvichemo zvevanhu ndainyanyoteerera zvinezvi zvichema nevanhu ndezvondogadzirisa
inii ndini Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington
neni Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.
So we seek out this end of a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani sibukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 6 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho libona nje namhlanje umhlanga besiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodokolwa amanzi ngeminyaka elandela.
I-council yakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki.
Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi garashini ndeni lamafutha indwendwe lokhu ziqhubekela zisiya phambili abakhona silukuze kube late izinto okungama-8 uyathola izimota lokhu ezilayinile so akungabi lotshintsho lokhu esiya phambili ehlupha indaba yamafutha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane leziphathamandla zeMozambique eHarare behlaziya udaba lokwengezelelwa kwesilinganiso samafutha ezimota atholwa eZimbabwe avela kulelo lizwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esiphahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. I-council yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo oluthiwa ngesilungu i-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi ikakhulu aphuma ezambuzini zingadabuki zigcine zibangela ukuqhamuka kwemikhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Lumbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakoBulawayo, umanjinela Mesincube, emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube nezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu 1500 zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungu sibili ukuthi abantu bakwaBulawayo kabalamanzi kungenxa yezizathu ezithize ukwehluleka ukwenza indaba yeZambezi pipe leGwayishangani dam ngohulumende njalo lo mumo womkhathi njalo lamagetsi kuyasidanisa kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlanga lwesiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
Umabhalane wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathesi emadami ethu aselamanzi amalutshwane kungakho-ke sokumele sivale amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivule ezinye insuku. ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zisuku ezintathu ukuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa ukuphela kwamagesi kwesinye isikhathi ngoba loba silawo amalayini awezesa dedicated izese yayisitshela ukuthi ilizwe liselamagesi siriduce sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagesi abe sesilela.
Unkosikazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe lamanzi angaba yisilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku-37%. Lobe ku-37% amanzi amaningi abe esensiza. U-aphancema kudala woma, umzingwane lakusasa ungezwa nje kuthiwa sekumile, sokomile. Akusela lutho emzingwane, kusele nje incosana. So yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibhalanse ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amaphayiphi ethu asuke emadamu wonke lawo.
Okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni, ikhansili isivalela uzulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hatshi. Abohlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakoBulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lesiphathamandla sikahulumende weMozambique uMnumzana Castro Mesquita eHarare lamhlanje becubungula udaba lokwengezelela amafutha epetulo avela kulelo lizwe ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. UMnumzana Mesquita othi uthunywe ngumongameli weMozambique uMnumzana Philip Nyusi ubikwa esithi umongameli Mnangagwa wahlangana lomongameli welizwe lakhe emhlanganweni eRussia kanye leBotswana lapho abalolonga lolu daba. EleZimbabwe lithola amafutha afika i-1.6 cubic meters ngomnyaka kwele Mozambique, njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka liye ku-2 million amafutha la athwalwa zimpompi ezisuka eBeira zisiya eFeruka zicine edolobheni eHarare eMsasa. Ukuze sizwe ukuthi uhlupho lokusilela kwamafutha epetulo luthinta njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxe lo Mnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Isimo samafutha kwelakithi kukalilo mehluko akulajintsho olukhona. Indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyake izwakale umkhosi ukuthi garashi ilindeli lamafutha. Indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili. Abakhona silukuze kube late evening noma ngama-8 uyathola izimota lokho ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha. Okunye okukhweza nezindwendwe ikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuela sithi buyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba akusavuma ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini iphele sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela kuhlala kusiba le ndwendwe ngoba vele iyashota phela nxa ibe khona kuyavunyelwa sikuthi ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itenki. So abantu sebethela khona nokho kuyimbijana nje ukuthi ahambe. Njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda ikheshi kuyabe kungekho lokho esithi yiswayithi lani. So intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo, abantu abaningi abasenelile.
Siyamuza njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni. Ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono?
Siyamuza sibili uyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekhuluma kanjalo but kakutshengisi isayini yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende okwafuna ukuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi yakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhanyi lokuthi ngabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngikhenge ukuthi ngizama ukunanzelela ngibona ngani ilitha yehle phose i 15 to 20 cents nga ngibala imali yakwethu lesithi RTGS.
Lo ngumlumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku internet ku kheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC lisola ukubuzisiswa okwenziwe umphathintambo wehofisi kamongameli umnumzana Joram Gumbo phezu kwamacala enkohlakalo ngomvulo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa engazabotshwa. UGumbo ubuziswe lugatsha lolu olumethese icala lokungethembeki phezu kokuchaphaza imali edlula izigidi ezingamashumi amathathu i-$337 million. UGumbo kazange avalelwe esitokisini osekudale imibuzo phezu kohlelo lwekhomishini yeZAC ethi ilwisana lenkohlakalo phansi laphezulu. Igqweta likaGumbo umnumzana Selby Wacha ubikwa itshele intatheli zindaba izolo ukuthi uGumbo kazange abotshwe kodwa onozindaba yibo abakhwezele lolu daba. Imizamo yokukhuluma lo Wacha kunye lomgcini sihlalo weZakhe unkosikazi Lois Matanda Moyo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazo yomnumzana Efidlela Ncube othi uhulumende ubevele evala amehlo uZulu.
Esikubonayo yikuthi izano TF uhulumende wehlukene phakathi kulalabo abafuna ukuthi kulwe lobusela kulaba afuna ukugcina ubusela, abo busela abasayibabalamandla abasanqobayo ngalesi sikhathi akukabi namandla esiwabonayo kuzethi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula yena umnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane naye ngokuba njengomuntu ofike ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona abuleli lizwe. Kuyazakala umgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala umgabe njengoba ngishiwa esithi kule-corruption. Umnangagwa uyakukhula umuntu kule-corruption. Lathi siyakwazi ukuthi kule-corruption okuseleyo ukuthi kubotshwa abantu bagconisiswe iphele i-corruption. Kube sekusiba labanye-ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende olokho kuyakulinganiswa njengesawu kuthiwa i-state capture. Abantu labana abanemali abayibo abasupporta iZANU PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebenamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka beyitshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbini lezi zinto ozibonayo phakathi zisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU PF kulalabo abathiwa i-G40 labelacoste kunga kudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Na lukhona kukhona okungenzeka, kungenzeka ukuthi abe-G40 laba babekhona belamandla ngalesiya sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi phecelezi i-political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela sikabele ubufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlanga yeZANU-PF balamacala.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane phakathi komumo wozomnotho ongamanga kuhle. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakayi esigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan usevumelane lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar ukuthi baqelise umbuso wabo womanyano okwenyanga ezedlulayo ezintathu i-100 days. Umthethwandaba waphezulu wakwele Israel ugcizelele isinqumo sokuxotshwa kwesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch u-Omar Shakir oyisizalwane seMelika. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho oqhubekayo lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yokudla lempahla ezithiyeneyo ikhuphuka amahlayana ezitolo njalo kwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi abantu bahola imali ephansi ikakhulu abasebenzela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 xoxe lomeli webulilima West ePhadale lePhalamende uMnumzana Dinga Muzi Phuthi olilunga lezanu PF endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumo osusenzakala eZimbabwe usufana lengubo liyana esigugile esidabuka ngapha itirwe ngawuthi uyayidonsa idabuke ngapha roye ngapha. Kuyatshengisela ukuthi uhulumende wezanu PF uhulumende kamnankagwa usehlulekile ukuthi alungisise inhlupho zabantwana bezimbabwe. Unguhulumende yebo kambe esithi thina wangena ngendlela engayisiyo funa yikho esehluleka lokuthi alungisise indubo ezikhona elizweni. Unguhulumende ongela clue, unguhulumende ongakwaziyo ukuthi aqalise ngaphi esiya ngaphi. Ngoba eqinisweni lize leli lifuna ibukhokheli obaziyo ukuthi uhlupho bungaphi. Ngoba sikunanzelela ukuthi silo hlupho esingathi thina ngolobukhokheli. Uhlupho sidinga umaneja, uyoza maneja ikhonomi abekwazi ukuthi nxa umumo usunje kumele sibambe ngaphi. Yikho ke nguhulumende lo khona sibone ngazathi ke kala clue akwazi akwenzayo. Yikho ke kulusizi kunzima ke ukuthi abantwana beZimbabwe sibahlala lokho esihlupheka kanje kuze kube nini.
Mnumzana Phuthi, nansi indaba uyathi ubaba uNdlovu uthi seliphelelwe ngamaqhinga.
UNdlovu uyakhuluma lapha kodwa asuka kukhohle uNdlovu ngokuthi nxa esithi uhulumende lo wangena ngendlela engayisiyo sekhohliwe lapho esasikhona sonke nilaye sikuthakazelela ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kube lokuguqulwa kobukhokheli. Wonke umuntu nxa kuyikuthi wayesesithi isikhathi sokamgabe sesenele akutsho ukuthi wayesitsho ukuthi umongameli kube ngumuntu ofunwa nguNdlovu yena ngokwakhe. Kutsho ukuthi ke lokho kwayenzakalayo kubuya ngama-elections ukhetho yikho okwasinika ubukhokheli silabo. Number one. Number two, ngamangale mina nxa nsizwa abantu besithi uhulumende kamnankagwa sehlulekile. Sehluleko kwanini kanti njengoba nayo i-2 years ingakapheli? Ukuthi livele sithi kube sokwenziweni okudlula okukhulu kangako sokwenziwe nguhulumende lo. Ikuthi nje sengananzelela ukuthi i-politics ezombangazwe zenza abantu bahlale bekhangele eduzane lapho abakhona. Zehluleka ukuthi bakhangele kwezinye indawo ukuthi sokusenzakalani kumbe sokwenziweni ngohulumende lo. Okwenzakala kathesi mayelana lezomkhonomi izinto esasivele sizazi ukuthi kumele zenzakale. Yibuhlungu obumele bube khona ukwenzela ukuthi kube lempumela enhle yalokhu sonke sikukhangeleleyo.
Uyamuzwa babu Ndlovu umhlonitshwa lapha uthi hayi basafuna isikhathi.
Isikhathi balaso, isikhathi basiphiwe. Sizananzelela ukuthi kakukho okutsha okungabuya lo mnankagwa kathesi. Umnankagwa bevele ekusystem. Nxa sithi zanu PF sibala kona umnankagwa. Osuke kwenzakala sithe thina driver usuluphele phuma ke utshayela uhindi la usanda kuthatha ilayisensi. Kathi liphutha elikhulu esalenzayo lona leliyana. Ngoba umnankagwa ukhani ngani ngala clue lokuthi alungise i-economy yelizwe leli. Nxa sikhuluma ngama-austerity measures sikhuluma ngokuphanana isikhathi. Akumelanga phela nxa kubuye umalukazana omuthi ekhaya kumbe umkhwenyana omuthi ekhaya abantu baqalise ukugula isihudo abantu baqalise ukulala ezibhendlela abantu baqalise ukufa ekhaya kusho ukuthi kuyabe kubuye umthakathi thina bese sithi nxa kulungisa ukuthi i-economy ibe ngcono lapho umgaba asishiya esikhona akumelanga kube wesi kulalokho ngoba kathesi sokuwesi kulalokho umgaba asishiya sikhona liphutha elikhulu esalenzayo lokukhipha umgaba umgaba wathi isinkwa siyi-90 cents namhlanje isinkwa sisithenga nge-$15 bayele agreement yabo abayenzayo ophuthi ngale kuzanu PF yokuthi sasiyi-90 kumbe 80 cents i-US dollar kathesi yibond asikhangele ama-salaries ama-salaries alokho behola bo-500 bond 600 bond ngesikhathi sikamgaba yayi-$500 so kutho ukuthi imali iyehlile more than 10 times yikho abantu bengasenelisi ukuphila thina sithi kasilungise ninike sifakela ama-austerity measures kodwa abantu bangahlupheki ngoba nxa kuthiwa kuyalungiswa kusakhiwa kuyakhanya phela ingubela phambili improvement ukuthi hayi laphana kuyakhiwa yibo kambe badilizile bathi sebeqalisa ukwenza lokho kodwa ke owezimbabwe kakukhanyi ukuthi kulento elungiswayo
ukuxotshwa kwabodokotela akade bekhalale umsebenzi ibabaphuthi ubona kuyinto elokuhlakanipha yini phakathi nxa sikhangela ukubana odokotela bavele bayasilela elizweni
kule misebenzi eyakhethwa ukuthi nxa ungena kuyo uyefungiswa ifanana le misebenzi ekwezomvikela le misebenzi ephatha impilo zabantu efana nabodokotela lamanesi pho ke nxa uzathola umsebenzi olesifungo uzifika labantu asebefuna ukudlala ngempilo yabantu ngenxa yemali kutho ukuthi okwakuqala odokotela baqamula isifungo ngokungenzi lokhu ababefunge ukuthi bazakwenza
lo ngumnumzana Dingo Muziphuthi ummeli webulelima West edalele parliamente njalo elilunga lezano PF ubexoxa icingweni endawonye lomnumzana Edwin Dlovu webanda le MDC belontungamile inkomo we Studio 7 Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba abantu beZimbabwe abaningi bakhangelelwe ukuba lempilo ende leminyaka nxa kuqathaniswa leminyaka edlulayo. Lumbiko wethulwe emhlanganweni oqoqwe ngabe Zimstats eHarare lamhlanje. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Ekhuluma lendaba yezindaba ngemva kokuthula lumbiko, umkhokheli weZimstats uMnumzana Thaguma Mahunde uchasise kabanzi ngale mpilo ende esihlangelwe ngabaningi eZimbabwe.
Patients were expecting life expectancy to increase.
Sikhangelele ukuthi impilo ephilwa ngabantu ikhwele isuka kumnyaka engamashumi amahlanu lasitshiyagalombili isiya kumashumi ayisithupha lasikhombisa kubobaba kuthi omama bazaphila kusukela kumashumi ayisithupha lanhlanu kusiya kumashumi ayisikhombisa lane impumela yethu iveza ukuthi abantu abasabelethi abantwana abaningi
umahunte uncumele izimbabwe ngokuba lenhlelo zokwelamisa kuhle imuli ezamukelwa ngabantu abaphatheke kizo ngokugcweleyo
a growing population and a declining
abantu bazakuba baningi kuzakuba labantu abalutshwana abaphila ngoncedwa ngabantu okuyinto enhle kumkhonomi wethu njengelizwe
kodwa ingcwethi ezicubulana ngokuphila kwabantu ziyakulandela lokhu zithi uphenyo lolu aluvezi iqiniso elipheleleyo omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Mlindilo Mancitshana
angivumelani lakho ukuthi i-life expectancy kumbe impilo ephilwa ngumuntu eZimbabwe iyengeze iminyaka okuya phambili ngezizathu zokuthi ukuze iminyaka yethu yengeze kumbe siphile okwesikhathi eside kufuna umumo womnotho nawo umi kuhle abantu lapho abathola khona indlela zempila kahle ezinhle lokhu akuhambelani lesikubona eZimbabwe ilizwe leZimbabwe kwakathi selifile ilizwe kwakathi selifahlakele abantu abaningi abayenelisi ukuthi bathole into engenza ukuthi baphile okwesikhathi eside so lokhu angiboni kuyinto ehambelana lokwenzakala eZimbabwe akuhambelani lendlela esilayo kathesi eZimbabwe
lokhu kusekelwe ngumnumzana Nkosiya Pasivindena othi ilizwe kumele lilungisise ezempila kahle ngoba indlela abantwana abancane asebesifa ngayo yethusa
lolu phenyo angikwazi ukuthi lwenziwe ngaphi because le study le angikholwa mina ngoba ma ukhangele kupopulation abantu bakithi abaningi sebesifa bebancane because eZimbabwe ukudlula 45 years is now a big achievement. So for them to say life expectancy is expected to increase, I think before we even talk of life expectancy of adults, we should look at the concerning numbers of infant mortality. Abantwana bayafa kakhulu. Abantwana, we have about 3,000 babies dying every year. So I think we should start there before we celebrate ukuthi adults aphila kakhulu, even though I don't trust the efficacy of these findings.
Phansi kophenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2012 okwamanje, inani labantu eZimbabwe lifika kuzigidi ezilishumi lanhlanu, i-15 million. IZimstats yazise ukuba isilungele uhlelo lokubala inani labantu abazayo beseZimbabwe ngomnyaka ka-2022, isithi zakhangelisa ukuba bangaki asebephumile elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Iqembu elabunjwa ngenjongo yokuzilibazisa lokuxoxisana enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet e-Facebook elemaCox Women's League selisungule umkhankaso wenhlelo zentuthuko ngenjongo yokusiza izibhedlela lezikolo eZimbabwe. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba ngokugcweleyo waseJohannesburg kwele South Africa.
Umunye wabakhokhela iqembu lemaCox uNkosazana Njiphiri uthi ngesikhathi bevula iqembu leli injongo bekukulibazisana bezixoxela indaba ezibakhathazayo. Uthi ngemva kwalokho bananzelele ukuthi ziningi izinto abangazenzela umphakathi ekhaya, ikakhulu njengoba iningi labo besemazweni lapho isimo sezomnotho esisasengcono kulasekhaya.
Wokuqala sile project yama-school shoes lama-socks esiyathengela abantwana abaseZimbabwe, siwanikeza izikolo for especially abantwana ababuya kuma-disadvantaged families and then labantwana futhi aba-affected by HIV and AIDS. Secondly sile project yempahla na-second hand clothes from ama-friends ethu then siyazidistributha lazo mpahla futhi lapho kuma-communities aseZimbabwe aludingayo lolo sizo.
Omunye njalo wabakhokheli baleqembu uNkosazana Samukele Mpala uthi sebeqalile ukwenza imicimbi etshiyeneyo bedinga leyo mali yenhlelo zabo. Ngokusebenza ndawonye labanye babo abaseNgilandi uthi sekutholakele imitshina yokusebenzisa ezibhedlela, ngakho sebephakathi kokuqoqa imali yokuthwala leyo mtshina isiya ekhaya. Uthi kuviki ephelileyo benze umncintiswano wamaqhathanzipho omama beqoqwazana ngobuhle ukugqoka lokunyathela kuzwakale ngenjongo yokuthola imali yehlelo zabo lezi.
Si-organizele event njengama-corps admins ukuraise imali yokuthi sithwale i-hospital equipment sisa koBulawayo. Siyabonga kakhulu ngababuyile kuzosixhasa, sibonga isapoti, sibone isapoti emeni.
Nkosazana Sibhethangani Ndlovu ngomunye wabangena umncintiswano wamaqhathanziphola.
Ngiyajabula ukuba i-first participant yami kuma-COX. It means a lot to me. Kugqugquzela ukuba ngumama ukwazi futhi ukuzimela as a business woman njengabomama. Ngifunda into eziningi ukuhamba nje labomama, ngifunda into eziningi abazisebenzisayo kule group yama-COX.
Unkosazana Phiri uthi ezemfundo baziqakathekisa kakhulu ezihlelweni zabo lezi.
Ama functions lawa they will be ongoing until sithole imali esiyifunayo ukuthi silethele equipment njalo nokuthi sifone ukuthi sisponse ama projects ethu nalaye njengama school shoes. I-target yethu bekuyikuretha 1,000 pairs of shoes le-1,000 pairs of socks. Izikolo eziyi-4 ezikoBulawayo, 1 seKhethi, 2 seTholotsho and then 1 seGodini.
Abesifazana laba bakhuthaza osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele Mandebeleni ukuthi babaxhase ngakho konke okungasiza nokuthuthukisa impilo yababhekane lobunzima bezomnotho eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, sigqibele uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza sikhathi sinye oluthiwa ngesilungu yi-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki. umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganela beMozambique eHarare lamhlanje behlaziya udaba lokwengezelelwa isilinganiso samafutha ezimota athwalwa yilolo lizwe evela eBeira esiya eZimbabwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esibhahile elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.